A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Tuesday, April the 9th, 2019. Welcome to The Connection, our youth segment being hosted by me, Marvelous Mhlanga Nyahuye, today on behalf of Mike Hove.
And me too, Sithandekile Mhlanga.
And tonight on the Youth Connection, we are looking at the aftermath of Tropical Cyclone Idai, which has ravaged the country, especially in Chimanimani, Chipinge, Bikita, Gutu and Zaka areas.
And to join our discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And don't forget that we are now live streaming on our Facebook pages. You can join in the conversation now by going to VOA Shona and VOA Ndebele and like us if you haven't done so. So you can join in the conversation.
As we speak, Star, the government says the death toll has risen to over 300 people having died from Cyclone Idai, and also some bodies having been discovered in Mozambique, with a lot more missing so far.
And aid agencies and individuals are continuing to fundraise and distribute relief packs to those affected by Cyclone Idai, especially in Chimanimani and some parts of Chipinge.
So today we'd like to hear what your views are on this issue. You can actually join in if you're on Facebook. You can write in your comments. You can give us your number and we'll be able to call you right back.
Yebo ke lamhlanje siqhubekela phambili sixoxa ngodaba lwezulu lesiphepho lona elahlasela isigaba seManicaland endaweni ikakhulu eChimanimani leChipinge, yikho lapho okwaba lo monakalo omkhulu kakhulu, iningi labantu sebedlula amakhulu amathathu batshona, njalo abanye balahleka, laba balahlekileyo okwababikwa bathathwa ngamanzi. Ngakho imuli zaba zikwazi ukuthi bakuphi laba bantu. Sibona njalo lokuthi lokhe kudingisiswa lapho kwadilika khona ukuthi mhlawumbe eminye imizimba yabo ingabe yagqitshelwa phansi khonapho. Yikho lokhe kugejwa, sabona lalaphana kubuya izinja ezazivele South Africa ezilobuciko ukuthi zidinge laba bantu. Nethemba lokhe kusaqhubeka ngoba basokuthiwa seziwutholile umkhondo wezidumbu. Khona kuzagejwa kubonakale kusadingwa imitshina yakhona. Kodwa kathesi udaba olusegudwini kakhulu ngale udaba ngolokudla lempahla ezabiwayo. Kuke kwaba le mpiko ethi hayi akwabiwa kuhle, kwabiwa ngokukhethwana ngamabandla. Abanye besithi ibandla leZANU-PF yilo elithola okuningi, kodwa abanye abakwazi ukwenzakalayo. Sabona njalo ukuthi kula enhlanganiso eziningi ezizimeleyo kanye lamazwe aphetsheya langomakhelwane abancedisa eleZimbabwe ngosizo olutshiyeneyo, olwemali, olwempahla, lonke lolu luyancedisa ukuthi abantu beluphiwe. Njalo uhulumende kuyakhuluma ngokuthi abantu laba bengahlaliswa kwezinye indawo ukwenzela ukuthi besuke endaweni liyana embi, kodwa abanye bathi hayi, kodwa nxa sizasuka lapha siza kuya ngaphi? Phela lapha besiphila ngokulima amabhanana lokunye, lapha sizasuka khona kukhona yini esiza kwenza? Yikho ke lapha ke esixoxa ngakho. Njalo besizwile ukuthi ukudla kwabiwa njani lapha, abanye besithi kukhethwana ngemhlobo. Kodwa namhlanje sibe lenhlanhla ukukhuluma lomunye umuntu oseChimanimani, umfundisi Angiston Sibanda. Yena ke ngoinhlanganiso yeChurch and Civic Society Joint Forum bahambile ke lapho bafika bahlolisisa. Yena uthi hayi akusiqinisi ukuthi abantu bayancitshwa ukudla, ngoba yena kubonile ayisikho lokho. Sambuza nje okuningi, kodwa soze sichathise okuningi ngoba lizazwela ezikhulumela.
besibona ku social media abanye beposta bethi ukudla awudistributwa kuhle kwabantu bezana uPF banika ama members abo ukudla kuyatshontshwa lento ezinjalo sasesifisana ukuthi singayekela ukuthi sihambe yasizozibonela ukuze sibe kwathi ukuliqiniso yokuphi ukuze kuphambanisa labantu abafisa ukuthi bancedise kubuhlungu kakhulu esikubonileyo abantu basebuhlungwini abantu bahlukuluzekile so sabuya-ke sazokhangela sathola ukuthi akunanto enjalo sithole ukuthi abe-chairperson ama-civil protection unit o-district administrator basebenza kuhle kakhulu yenhlanganiso njengabo-UNICEF ezinjengabo-red cross besilabo-alethu macheso izolo beholisa abantu ukudla namhlanje sahamba-ke echimanimani sakuba lo mhlangano labo-district administrator sahlangana nenhlanganiso eziningi ezinjengabo-UNF UNWFP o-UNICEF lenhlanganiso eziningi-ningi nje lezilokhali bonke abantu bakhanya bebhizi bayancedisa kuyasetshenzwa kanti lamasotsha la akhona bayancedisa lamapholisa akula nto enjengana leyo ukuthi ukudla kuphiwa abephathi kuncutshwe abephathi
lezo zinhlanganiso ezinkulu
kule system ekhona efakiweyo wonke umuntu ofuna ukuzoncedisa ngapha echimanimani lechipinge uyahamba eManicaland province iprovince ibisirekhoda ekugcugcine ukwazakala ukuthi ngubani olethani so into yakhona i-organized ngaleyo ndlela kulama-sub-committees ama-thematic inhlanganiso ezibetha ezidila for example lento zama-sanitary pad abomama zikhona kule cluster yegender ikhona i-sub-committee yegender so inhlanganiso ezinjalo zisuka zingene kwi-committee ye-sub-committee yegender abakhangela ngezinto zabomama noma kuyini okulethwayo okuncane ngali sizenza into zama-toilet ze-sanitation liyangena ku-wash sub-committee so ku-structured kanjalo okuyinto kwangkhona kasiyali njalo ukuthi asingakutholanga thina asibatholanga labo okuthiwa benza ku-partisan kodwa singeke satsho ukuthi akwenzakali kodwa thina esikutshoyo ukuthi kasikubonanga kuchwayisiso lwethu ekade silwenza ngomthetho okhona ibeke umuntu kumele aphiwe imvumo i-provincial coordination committee ye-civil protection unit ethiwa ngu-provincial administrator ungafika emtare ngale bayakuhambisa bayakufonela abechipinge kumbe abechimanimani ukuthi kulenhlanganiso enje eletha ukudla okunje baselifika ngaphe usungena kukomithe eqonde ephathelane loncedo lwakho othe ozelalo nxa uze ngendaba zezigqoko kumbe ze-shelter ungena kukomithe echewa i-UNICEF so kuqoxeke kanjalo.
That the marvelous was Reverend Angliston Sibanda. He is with the Church and Civic Society John Forum. They are there in Chimanimani. They've been touring the place since yesterday. And he's saying that they haven't seen any signs that food distribution is unfair. They're saying everything is fair. There's a system that has been put in place that is foolproof. And everyone who brings in aid, no one just distributes aid. You have to go through the coordination committee, which takes you to the DA. And if depending whether it's food or say clothes, you go to the relevant committee that will distribute it. So he's saying they were impressed so far by what the distribution is like, although the situation is still dire. People, you know.
Very interesting comments coming from the ground there. Kune avo vari kupinda muchirongwa chedu nasi pano pachirongwa cheve chidiki che The Connection tiri kutarisa dambudziko riri kutarisana neavo vakasangana nedambudziko redutu mpengo retropical cyclone Idai kuManicaland uyezve nekumasvingo. Taona isu muimbi Alec Machesu akabatana nesangano reRed Cross vachishanya kuManicaland uko vawanikwa vachipa rubatsiro rwavo. Rikaiti mbounzwa kubva kuna Alec Machesu kuti ivo vaona sei zviri kusangana nevanhu vari ikoko kuManicaland.
Tarangu ndinonzi Alec Machesu, anoziva achingoti babashero. Ndatii chekutanga ndakatoona Red Cross, Zimbabwe Red Cross Society, ndiri Humanitarian Ambassador ikoko kuti ndova ndiri kushandidzana navo kunyanya kuburikidza nemabasa atangoitawo kubhakare tichikobatsira navo nevanhu vavi yangu. Saka takataenda kwakondo diri chipinge kwatakuenda kuchisumbanje kwakondo kunova kwaka tore wabanu minda jau desi zaga chaiwa ne zimba utawasina kana zvokudya nemvura iyo nevamwe vakashaika ikoko vachiedzora kuyambukawo rwizi tivanosiyawo vatakandosiya zvokudya pakondo nembatya vakasiyawo ikoko vanosiyawo upfu neshuga tikazobva ikoko tikazoenda kuchimanimani kunova ndoo vakaitika zvakaipisisa kunyanya zvimwe zvachona kana muchida kunzwa kune kurungunzwa asi inandiri pagraund inini ndakaona zvandisiri kunge ndichikanganwa handiracho kwandiche kuti ndigona kuchikanganwa meso nekuti vandakaona zvinotyisa uye zvinorema zvinorema zvinorwadza kurwadzisisa kunyanya tinoona zvichirwadza isusu aitisiko zoti akatorerwa mhuri yake iye akasara kana ndi baba nemai vatorwa nevana vaenda munhu iyeyo paari ndo vatakutyira kunyanya kuti chii chaitika paari ndi mai vatorerwa vana nababa vaenda mai ivavo pari zvino sochi zviri mupfungwa mavo zviri meso avo mumwoyo wavo munyama mavo vari kunyanya pfungei then ndo zvinhu zvakandityisa zvakutondiremera kuti vanhu ivavo tingatsvaka ipi nzira tigonoke titsvage zvinovatova zvinovarapa vanoti taura tetichitaura asi mupfungwa dzavo kana achinge aazivi kuti muneighbor wako apa hapachina zimba ise dzapo apa hapasina pane matombo matombo akakura kutoziva kuti pasi apa pane vakavharirwa aenda akabatikana akaendawo ikoko ikanoonawo rinochemawo nevamwe tiri pagraund iyo nevetrose yakare tichipawo zvekudya uko nekuedzawo kunokansera vamwe.
Apo tiri kunzwa kubva kune muimbi Alec Macheso uyo ari kushanda pari zvino nesangano reRed Cross avo vakashanya kunzvimbo yeChimanimani nedzimwe nzvimbo kuManicaland vachibatsirawo vari munzvimbo idzi. Regai tinzwe zvakare zviri kuitika kuChimanimani kune imwe hotera avo vari kuchengeta vanhu vakawanikwa vachibatwa nedutu mupengo recyclone Idai.
The day after Saturday, that was the day after the cyclone Idai. Ndakakwira musoro upstairs to our first floor yepa hotera. Ndikatarisa pa road ndikaona pa main road pachifamba vanhu vakawanda, madzimai, vana, varume vakatakura zvinhu zvavo. Just trying to find higher ground kuti vaonewo pari safe pane shelter. So ndangoti kune team yangu kuti boys vhurai madhoedu, vanhu ngavapinde tibabidze moto kuti vanhu vaite warm vadzirwe. So ndikati no please let's look after people kuti vagoonawo nzvimbo yekudzirwa yekuomesa mbatya dzavo kuti vasabatwe neflu kana kuti pneumonia or something. So that is what happened on the day after cyclone Idai. Day one tanga tine about 500 people panapa pahotel because tine two marooms, tine one lounge, it's a bit of a big space, namely conference room yatomboshandisa. Saka tangoti tikavhura maroom iwawo tikaisa madzimai newa ana in one side nevarume on the other side and then tikabatidza moto imomo and then we just allowed them to varare imomo and then tikavabikira and we just had to look after them. First 2 days about 500 people, day one, day two, day three. Manamba akazotanga kudzika I think by day 4 5, vanhu vachidzokera kudzimba dzavo and so on and so forth. Yeah, pari zvino we've got about between 80 and 100 ndo vari kurara pano pahotel. Tikuvachengeta, tikuvabikira, kunovabatsira in whatever way we can. Tanga tine a lot of support from the local community. We're working closely ne rural district council yedu ne ma private players. Ndo vakatibatsira in terms of the first few days before the roads were clear and before the sky was clear, before the helicopters started coming. So ndo vakatibatsira in terms of kuchengeta vanhu 500 yo. It's a big honor. I think it's a great privilege to be put in the same group se vakaita zvavakaita Rwanda. Obviously my situations acho angakasiyana.
Aiwa, apo tiri kunzwa kubva kune mumwe mugari uyezve vanova ivo vane hotera kuChimanimani vakabatsira vamwe vakasangana nedutu mupengo recyclone Idai. Regaiti mbonzwa zvakare kune vatsigiri vedu vepaWhatsApp vanga vari kunyora ivo tavhunza isu kuti vari kuona sei zviri kuitika munyaya iyi. Regaiti ende kwavari tinzwe kuti vati chii.
Cyclone Idai, ya paradza moshi wedu. Cyclone Idai, ya paradza yedu Mani mani no chema Jehova marita padara Nyangwe chipinge no chema Jehova marita padara
Waka uya dutu rinamfura Ndoku paraza misha yedu Waka uya dutu rinamfura Ndoku paraza zifubo Ndoku uya dutu raichisa
Makadi iko vanhu veku studio. Nindini mbuya mberi ndiri muno mujoni muno musoweto. Ndakagumbuka kusvika pakupedzisira kuti ivo ndoo vabati vevanhu vatungamiriri voba zvinhu zvevanhu vanotambudzika chokwadi. Votora zvinhu zvevanhu vanotambudzika vachiba. Mwari haazvibvumiri zvakadaro. Dai Mwari vapindira pawanika vanogona kugova zvakanaka vasingabi. Mwari ngavapindire. Mwari ngaite tsitsi nevanhu vekuchimani mani. Nekuda kwekuti kana vanhu vachiba zvinhu zvapiwa varombo, iwe uri mupfumi, unoda kupfuma kusvika munzara here?
Magadi vashamari we Studio 7 stara ngondo the team man ndinofara chose mukaiswa eodi yangu pamepo ndiriwo wakunge ndichisununguka chaizvo nemanzwiro andinoita chinzi vamwe vakaba chikafu vakazobatwa vane zvikafu kune vamwe vanenge vari kusungwa zvinhu zvinofadza zvinoratidza kuti vanhu vane vachiita zvinhu zvavo nemazvo mapurisa anengashanda nemazvo asi pane imwe nyaya inonditinetsei ndinokumbira kuvhunza kune hurumende yezanupiefu kana pana anondihwa anonzwa audio yangu ari muhurumende yezanupiefu muvhunzo wangu ndewekuti iri kuti kudii nekurohwa kuri kuti vatapi penhau nekuti hazvina kutanga nhasi ndiwo muvhunzo wangu wekutanga iwoyo nekuti kana vachigona kurova vatapi venhau mapurisa zvichinyararwa mapurisa akarova vatapi venhau vachitadza kusungwa kureva kuti vari kuita zvinhu nekutumwa kuti kana vachiita izvo vatapi venhau vachita panhau vafanira kurohwa saka kureva kuti tiita kufunga kuti zviri kubva ikoko kuhurumende ikoko ndoko vari kutumwa kuti ngavarohwe kana vachibudisa zvinhu zviri kuitika munyika saka zvinhu zvakashata zvinotisuruvadza zvakanyanya kana hurumende ichinyarara pasingatorwi matanho vanhu vasingasungwi ndo uori hwacho ndo corruption yacho yatiri kuramba iyoyo
zita ndi general ndiri kugara ndiri muPretoria haini ndoda kungoramba ndichitaura handigoni kunyarara mwoyo wangu uri kurwadza zvikuru nezviri kuitika mukati menyika yedu yeZimbabwe vatingati magood samaritans vakadonata rubatsiro kuti mhuri dzakawira tsaona redutu mupengo dzibatsirike but what is on the ground sandizvo zviri kuitika ava vakapa vakangopa havana kupa kuti vanopa patipi hatina kwatinoenda hatina kwatinosvika rubatsiro gwauya kuzopa mhuri dzose dzakawirwa netsaona iyi zvisinei kuti ndewepati ipi
Aiwa, they were hearing from some of the people that actually, you know, recorded their voice star on WhatsApp. We had a lady, actually a gogo, a grandmother who was actually recording from, I think she said she was in Soweto, and she was really saying she was very upset that some of the aid is going missing according to what she had seen mm-hmm. on social media. But like what you said, the people on the ground are disputing some of those facts. So, you know, we really thank all those that did contribute. But I understand we have Alec Machiasu. We've been trying to get him all morning, but I understand we have him now. So we're going to go straight to him and then we'll greet some of the people that are live streaming with us. So kanamu doktora na muimbi Alec Machiasu babashero varipano pachirongwa iva ima uya mva mabinyora stare nyupana pa mva mafonerwa kuita kuti mutaure na babashero. Hello babashero makadi.
Murisei unofara here.
Aiwa tinofara tafara kuti tazokubatsai nekuti tanga tiri kuedza pesa apa kuti ko babashero manamba ari kuita sei anga ari kuramba. Vazhinji vangada kuziya kuti imi tinoona muri kushanda ne Red Cross mabasa apa amuri kuita uyezve muri kwaitira kupi pari zvino takatarisana ne cyclone idai.
Ndinotenda ipapo. Ndiku shanda ne Red Cross vaka nditora kuti ndiri mwana Red Cross kuburikidza nemabasa atinge tichibatsira nawo nevaka veruzhinji munyika vanosangana zvavo nematambudziko akasiyana-siyana akawanda. Saka ivo vaitrekawo mari marekodzi angu vandaiitawo ndisingatozivi ati vakazouya kwandiri tikaita meeting navo ndo pavakazotinochotauya tauya tine urongwa hwakadai dai kuzoziva kuti ive munge muri chi imatari nabasa ndave Red Cross uku ndikavabvunzawo ndikati zvamaita chinhu zvandaitoshuvirawo muupenyu asi handisi kuti mazofunga sei kuti munge muri muchizotovane pakati pevaimbi takati wandei. Vakandipindura mbvunzo wavo vakati bodo chaita kuti tiuye kunoku ndechekuti tatichitrekawo marekodzi ako uye tirikufanira kuchezvinge tiidi kuti tinge tichishandawo newe kunge uri mwana weRed Cross tichishanda newe kuti ndive fesi uso weRed Cross Zimbabwe Red Cross Society. Ndakava tibhuzi iyi hadzamara azvinyatsonzwisisa kuti ndakafara kuzi zvinhu zvandaida kunge ndichivi ndichishandidzana nevamwe sezvo indinozva kuti ndakabatsirwa kuti ndisvike pandiri ndakabatsirwa zvakanyasa ndirikungobatsirwa nazvino unowu kuti patindouridzawo mashozi edu vanouya kumashozi rikubatsire vavari kutopana kuti muri tsedu dziri kutoonawo kurarama kubva ipapo saka ndakanzwa kufara ndishanda navo uye nhasi unowu unoku Zimbabwe ndona ndakangozvionawo nemufananidzo zvakaitika zvecyclone idai yakaitika yakatora hama dzedu hama neshamwari dzakawandisa chaizvo kuti vamwe hatisati hatikwanisa kuvawana pavari kuti vakafushirwa nemavhuye nematombo akakurisa zvakanyanya kuti kuri kushandwa ikoko zvakaomarara kuti tigone kunge tiri tichibvisa hama dzedu imomo vakasiya vari neavo vakavambudzwa nemvura kuenda kudivi remosambiki ikoko kune vari kutongovigwa ikoko kuri kushandwa kuti vaone kuziva kuti vazive kuti munhu uyu ndiwe kuzimbabwe uyu ndiwe muno mumosambiki vangosangana saka vari mushishi kuti vadi tione kuchengetedza hama dzedu uye tichema navo pamwe chete vemosambiki nekuti zvakaitika izvozvo muno muzimbabwe zvakaitika zvakari kumosambiki wakare ndo zvimwe zvakaitika kumalawi saka tirikushandawo tiri pamwe chete tichemawo tiri pamwe chete inini kumabasa angu andinoitawo ndinenge ndichipema ndichipema ndichione kubatsira vasina zvavainazvo munguva inoyi inoyapa panguva iyi yava dambudziko iyo yakadai rikurwadza zvaka rikurwadza harisikunzwisika zviri kurwadza asi tirikuti mwari ndo vadai ii mabasa ndinotoendera mberi uye kutoshandawo zvakaomarara kuti tione vatawanawo tinge tichibatsirawo ikoko zvakare.
Pane vamwe vangadai vakateerera babashero vangati chii chavangaite kuti vabatsire pane zvamaona ikoko mataura kuti matobva ikoko kuchimanemane nhasi zvii zvanyatsobata mwoyo wenyu zvamungati imimi mungada kuonawo vamwe vakateerera vachida kubatsira nazvo.
Ndinoda kuteerera kuti uku kuchine zvakawanda zvinoda kunge zvichiitwa nguva ino yakuna chatanga kuitwa kunge achivhurwa migwagwa kuti vanhu tiwane kunosvika ikoko tichi nedzimotokari kuti kwaisa yaendeka kureva kuti nzira dza dzakapfushirwa dzine matombo miti yose yangaita yakavhara nzira kwai zvino zvita kunhu wakuchifambika kwakuchifambika tichienda asi dambudziko riripo rinova randiri kupemhera shuwa ndevekuti tine nherera dzasara zvisina vano vatariri aona pamwe pane mwana wani asara vabereki vake vakaenda veka kuti pane mudzimai vana vo kanti akatosara vari wani baba nevana vakaenda kuri kurwadza ndodziyangu kuti chero kanga vakai chaikokakanga vakai zvakona kanotibatsira kuti tione kunge tichivapiyawo hama dzedu dzasara dzisina misha nekunge tichiona kuti vasara ava tingavapodza nei mushonga upi injekisheni ipi yatingagona kuti tinge tichivabayira kuti mwoyo yavo iite seinokanganwa dambudziko riripo iri nekuti havana mufaro vamwe vachona vakutongeta se vakutorwara nepfungwa vana munhu akamira pane matombo pakavharwa ikoko ndo panga pane imba yangu apa ndakachema zvakanyanya nezuro ndasvikako vana chiona mwana akatobata vakabatawo gusu gusu yadhidhi wangu yababa kuri kurwadza kuri kurwadza hanzvadzi
Babashero batai makadaro pane muteerera ada kutaura nemi. Hello caller.
Makadi.
Ehe, taurisai henyu tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
NaFelix.
Ehe, taura henyu tinzwi.
Ndiri kutanga kutaura nauye magariro edu kumaruzevha. Magariro edu kumaruzevha haana kunaka. Gavhumendi haitomboongorori, haina bhodhi inoongorora magariro avanhu kumamisha. Vanongoti sabhuku nomunhu wako. Havaongorori kuti munhu akagara pai kana sabhuku akangokupa parukova ndopawapuwa ndopaunongovaka ipapo kuti vaongorore kuti pawakagara ndipo pakanaka here kana kutii havanei nazvo saka nhau iri pamagariro edu kumamisha havana kana inonzi lendibhodhi inotarisa kuti o munhu akagara sei kana kuti unorarama sei avo vanonga vachitaura havo kuti hakuna anonyimwa vaitirwa matongo wenyika vanofanira kutaura kuti sezvo vachiti vanonamata vanofanira kutaura kuti ini pamaone andaita nhasi handina kuona chakashata kwete kuti hakuna zvakadero vamwe vanoona kuti kune zvakadero
imimi muri kupi hanzvadzi
ini pari zvino ndiri kuBotswana
okay saka kumusha ndekupi
ini kumusha ndobva kuzaka
tina vamacheso vari pano handisi kuziva kuti pane zvamungada here kutaura navo tisati takudhiropa izvedu tinotenda nepfungwa dzenyu
ini ndidangu kutenda vamacheso nebasa guru ravanoita kuti vari kubetsera vanhu vakanzwa nedambudziko zvinorwadza saka ndinoti zvavaranzi vakadero vachikurudziravo nehurumende yedu kuti kana munhu ari mumusha masabhuku kwaanenge ari ngasangonzi nekuti sabhuku unoziva vanhu vake vanofanira kuti vaonevo gavhumendi uye sabhuku nevanhu vako vari papi vanotera vari papi vakavagadzika vangani kuti vaite land audit iri mubumbiriro mutemo
aiwa tinokutendai muve nezuva rakanaka vamacheso bata henyu makadaro timboenda kuna sister vari panapa star we're just hearing there from our caller who's saying that there is a problem especially in the rural areas where there is no real land audit he says people just settle wherever they want and he feels that the government can do more to ensure that people are resettled where at least there is some kind of land audit to avoid what has just happened
yebo ke lapho abanye abalaleli bethu bachasisa ngendlela abahlezi ngayo omunye uthi bafuna ukuhlala nxa kuyikuthi bazabatshintsha bayihlala kwenye indawo kufanele kube layo indawo lapho umhlabathi wabo okuza khanya ukuthi uqoqeke njani ukwenzela ukuthi bengahlupheki njengakuqala njalo lapha emoyeni sixoxa lo mculi olodumo umnumzana Alick Macheso yena laye ngomunye wabakade besaba ukudla khona ngale eChimani mani simbonile kube umabona kude nosichasisela ngomsebenzi awenzayo khona ngale la eChimani mani ukuthi ancedise abehlelwe ingozi le siphepho kuyilo udaba esixoxa ngalo kulomsakazi.
Mhm. Rikaiti dzoke kwamuri vamacheso timbodzoka ifuti tinzwe saka pane zvamaona apa tingatarisirire kuti muchanyora rwuyo.
Chokwadi kuburikidza ne zvaitika izvi tarizeta kuti ndiwane imwe nyorondo yerungano ihoru ichiwedzera kubva pane namaba nyorondo yananga ndaunganidza asati paitika chiitiko ichi razoitawo kuti chiitiko chaitika ndiri mushishiri kuti ndinge ndichipedzisa kudi nge ndichipfukisa chi rwuyo irworwoa ndakuchitora zvandaona izvi ndakuchizvitora ndichishanda nazvo ndichiwedzera ndichitutsira pane chi zvanga zviripo nakare izvi ndakureva kuti ndatounganidza chii mashoko andatoonawo neari kutaura nezvenhau iyo yakaiti ogesakona dai isati yavapo rwiyo rwatovapo kudhara tichitotaurawo ne zvine chekuita nechiitiko chazoita izvi chazoitika jasi kwava kuri kupema nekutinotambidza vasina vavainazvo kupema uye nekunge tichipananawo dzidziso yekuti tinge tichiratidzana rudo tisati otaridza rudo kune mwana wamai vako chete titi mwana wamai vako shamwari munhu akatoberekwawo angava upi tese tiri vanhu vakaberekwa tinge tichidzidzisana chakanakira rudo handingati hangu ndikudzidzisa kuti iye uchiridzo tirikuramba vanhu tichiziva kuti zvakanakira kunge tichibatsirana uye kugara kune kwakanaka ya nekuzwiranawo mwoyo kuona kuti dambudziko rabata mumwe wako iroro usange uchiseka nokuti idambudziko mangwana rinogona kuuya nekwauri vamwewo vakauye mwari pachezvavo havatendi kuti vanhu tinge tichiitana zvakadaro tinofanira kunge tichitaridzana rudo nokuti nguva yatinorarama pamusoro penyika neishomanana yatinozorarama inoziya yakareba ndoyaveya yekunge tatorwa namwari uye hazvisina achaziva uku upenyu saka iroro zvandaaidza izvozvo chichipanana dzidziso nekuona kuti ngatiitei zvinhu zvinhu zvinotsaudzira muupenyu tisange bata vana nenzira dzisakarurama vana vari kutikwakanganisa vasati vasvika kunyanya kuvanasikana vari kukanganisika upenyu nguva yekuti ange ava mai isati yasvika mamwe emashoko aiva arimo imomo neisusu ana baba nana mai kuti tinge tichidzidzisana kugarisana kwakanaka kuti tisaparadzane zvinozoita kuti vana vedu vachinogara mumastrits umo tione kupedza dambudziko iroro kuti vabereki tirambe tiri pamwe chete tigone kuchengeta mhuri yedu vasava vari vana vanokura nepfungwa dzekurara mari mumugwagwa mwana iyoyo ramangwana rake rakatodzima.
Aiwa batai makadaro, regai timbotora muteereri batai zvenyu makadaro star.
Yebo ke lapho ke sixoxa lo mculi umnumzana Alec Macheso njalo sizabuyela kuye kodwa kwakathesi sizwa kuthiwa silo mlaleli ecingweni siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga lami kuyangamukela ngalesi sikhathi.
Ye mbani engikhuluma la?
Ukhuluma lo Mukitanjamba osewange eZimbabwe.
Yebo ke kunjani khona ngapho ewange emalahle?
Ekuthe kuzame ukuthi izulu like lakhinga sesendizana leshithi nxaye lakhe sathola i-cyclone Ida kodwa hayi amathe mpukane nje.
Yebo ke ya ungasithi fahlafahla owakho mbona.
Siloku sikhangele nje umumo weZimbabwe lo ngesikhathi lesi lapho esike satshelwa nje ukuthi kuzaba lo monakalo, kuzaba nezulu kodwa sizanga lutho. Andiyabona ukuthi uhulumende wethu kazange abalele loko kati ukhuluma ngutshi ngoba ama warning cyclone ayizayo le yanga kathi sikwenza ngale izinto lezi bazengesilanda ba lakho sekungenele abantu abanika udla lokunye ama donations lapho ubona khona ukuthi izanupiye lapho kule mali khona lokudla izanupiye yasebenza lapho kungela khona usizo lwabantu ababoni.
Yebo ke kulungile kodwa labo siyake sixoxe labo lapha bathi akulanto enjalo abakaze bekuthathe bekuphambule lokhu kudla. Njalo lokho esithemba ukuthi siza khuluma lomunye osechimani mani obehambile khona ngalo mfundisi wathi yena uzibonele ngawakhe ukuthi ngempela ukudla lokhu kwabiwa kuhle akakho oqila omunye kumbe onika olunye uhlangothi. Ngakho ke lo sizayimukela le mbiko kodwa sithatha ukuthi mhlawumbe liqiniso mhlawumbe isiqiniso.
Ya kungaba njalo ngoba kwezinye indawo kuyenzakala kwezinye indawo akwenzakali.
Mhm.
Kodwa anti abona ukuthi abantu nxa abantu abaphansi bona yabe yibo abazathumela umbiko bethi ah lapha thina asitholi kudla ngendlela eqondileyo. You know, that's what you want to do. You need to go to the man.
Yeah, okay. I spoke to you a little bit. That listener there from Mwange in Matabele North, he's saying he's worried about the diversion of food, of aid. And I was just telling him that, yes, we'll, maybe, maybe not.
Anyway, let's read some of the comments that are actually coming in on our live feed on VOH. We have Boaz Jayagura. Tunokwazai babashe rose munu anoteverwa necha unga chevanu. Albert Kushaya arikuti dai maramba makadaro vamacheso kudzidzisawo vechidiki kubatsira vawirwa nedambudziko. Fortune Guguza Chipanda arikuti I'm watching you from Richards Bay, South Africa. Albert Kushaya is watching you from Madeni, KwaZulu-Natal, kuno ku South Africa. Munyaradzi Chirubvu arikuti I'm watching you from Cape Town. We love you guys. Boaz Jayagura arikuti ngavanyore chimbo pane zvavaona ndozvandambovabvunza. Vakati ivo aiwa chimbo chiri munzira. Onias Ndoro arikuti please call me ndovaisa namba dzake. Boaz Jayagura arikuti vanhu vanorambira masabhuku and havasisina vanoteerera. Onias Ndoro ada kupinda muchirongwa Weston Muodzi anzi tinotenda zvikuru vamacheso basa guru ramuri kuita dai Mwari vakubatsirai kuti kupasave nevanhu vanozoba zvinenge zvauya ikoko. Vamapenda varikuti macheso utori bo ticha tenge music yako ma street takutotenga direct from the studios. Vamacheso muripo herabo.
Yeah, zandi yangu.
Ehe, pane vari kukubiga ipana apa, vari kuti hanzi, pane zvimbo here zvamuchange muri kunyora, munenge mambotsanangura zvenyu kuti aiwa mune zvimwe zvamuri kutonyora mushure mezviri kuitika izvi kucyclone Idai. Asi vamwe vari kubvunza iye zvinezvi, ndofunga vari kubvunza nyaya iyo yepiracy kuti iri kuuraya sei music industry yenyu, tomboenda henyu kwamurimi.
Chokwadi, hazanzi, Mesiki tai torera kare yai torwa ku Sebasa risina uhunu Sebasa risina zvarinounza mupundutse mupenyu hwedu asi ndirikutenda ndirikutenda hangu ne mashoko avo mashoko akanaka ari kundipa dzidziso inini zvakare kuti ndinge ndichiita zvinhu ndichiziva kuti zvinhu izvi handisi kuzviitira inini zvinhu zvandiri kuitira nyika ndinge ndichitorawo tatu ikapo zvidzidzo waka ndinoda kuti nditende ava vanga vachiisagenaavo asi todzokanzi kunhau dzepirates iyi iye zvino zvino ukatarisa maartist takutodzisa urombo vamwe vedu takadai so nekuda kwekuti tairarama nekutengesa kaburi tsawo ndiyoisa tairaramawo kubva ipapo kubva mukutengwa kwadzo asi izvino zvakuisina chakata saizozo shakwa ni kwa kutu uwezi kia kwa ni kwa hili mastuichu anangoti azangoteza CD autongotela 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 autongotengesa andene agwa kumboshkika na utogi imi ni wachena artisti literature hip hop antongotengesera imi ni antongotengesera basarangu kwa usina sariku ndakwa ndini imidas piracy yati kwaza kuti dai Mwari wazigona kupindi ya ipapo ni wanu itanitemo kwa wangi wa chidi kwa chuna wati nungu zafana la itoto kile chidi chidatu wazo kuwa o murangu wa mtongo zwaru kita iso so kuti wanari lucha wabacha wabacha pindi leza so felisi ngozo wangu zwona sasini sika kia sasino uza taktungu haya ndakiri ya chela nende wakawanda wana wani nchipo wanduwe nge nijijizana na unishwa jizana chwa unesa hapa nchimishishi utuzi wati art center mwisho studio kiwa hile unge nijijizisa wana wane nchipo ni kufamba wanduwe ita nebasa nchipo kwa kia na kia nao uwe ni ma shive itachi nchipo YouTube zangu Mzibuza kasi ya nashua ya nandruo, saka nizala lewa ala wakale alo. Mzibuza ti mwanawe alo imba. Mwanawe alo imba kuchi. Ya mwani sa kana uu. Mwana cha akara kwa kwa kacheka. Mwini kita ni imba nzi iwi. Asi. Asi chako na mbichi kika ni uti wana. Kwa mbuku ti asinyo asinyo batila zikana. Nishi mweche iti wazi. Ati iti na kata kwa na mari.
Aiwa mumbo bata makadaro asi patinodzoka tinoita kuzokuvhunza kuti ivo vechidiki tinoona vechidiki vakawanda vari kupinda mudzimbo dzakasiyana majandre ezim dance nezvimwe muri kubatana navo here panyaya iyo yecyclone Idai asi bata henyu ipapo timboenda kuna sisisa tozodzoka kwamuri.
Right on the line we have Reverend Angliston Sivanda of the Church and Civic Society Joint Forum and Shalom. He's in Chimanimani. We welcome you to the show.
Thank you very much. Good evening, listeners.
Yes, we have received concerns from our listeners who believe that, or who have heard that some food aid or other types of aid is being diverted or not given to the beneficiaries. What can you say about that? What have you seen today in Chimanimani in Chipinge?
The situation on the ground is a bit dicey, but to be honest, in terms of the formal donations, what we are seeing is that it is organized. The chairpersons of the Civil Protection Unit, the district administrators are in control of the process, and they have set up thematic committees. There is a thematic committee on wash, water and sanitation and hygiene that is chaired by UNICEF. There is a thematic committee on food aid that is chaired by World Food Programme. There is a thematic committee on gender that is chaired by Musasa Project, and so on and so on. If ever there is any donation that is to be made, one first has to go to the provincial office in Mutare, and you get cleared, and then you can then take your aid to the district where it is then distributed. I cannot deny, confirm nor deny that these allegations are either true or false, but from the facts on the ground, what we saw yesterday and today is that some of those of that information might not be true. Perhaps it happened in the past. Yesterday we went to Chipinge. My team went to Chipinge, and they were with Baba Ali Kumacheso and the Red Cross. They were distributing food. There was nothing that was being distributed on partisan lines. There was no political party regalia. every victim was being treated as a victim of Cyclone Idai. However, some you always find some irregularities where some people that were not affected will always pretend to be victims. That one is very difficult to deal with in such a complex situation. It is complex because it's very difficult for now to, at the moment, to identify who is a genuine victim and who is not, considering that some people are still missing their relatives. Some people are still trying to find their loved ones and to come to terms with the issue. And above all, there is so much trauma. So it's difficult. But what we have seen is that we can confidently say some of that information is being kept with by people that have not been on the ground or people that have political motives. But the reality on the ground is different.
Okay. And we understand your organization has now been drafted into one of the committees. What exactly will you be doing?
We basically have two... We have been drafted into the monitoring and evaluation subcommittee, and that committee will be the one that is responsible for monitoring. We have people that have been mobilizing resources via social media, via various forms of media, on behalf of the people of Chimanimani. So we want to, as a monitoring and evaluation team, want to make sure that that aid that people are mobilizing gets to the beneficiaries and benefits the people of Chimanimani, so that we avoid a situation where some people would raise funds on behalf of the people of Chimanimani, and then those funds get diverted. We saw a stampede of NGOs in Rwanda, for example, 25 years ago, and the stampede of NGOs into a disaster area always creates, compounds the situation and makes the situation worse. So we're trying to avoid that kind of a scenario where there's a stampede for everything and there's no accountability. So the reason why we are in this subcommittee is to ensure that there is accountability and that what is raised or mobilized for the people of Chimanimani benefits the people of Chimanimani and is not diverted. And then on the other side, the churches that are working with us will also be doing psychosocial support. There is so much trauma. There is so much trauma. People are still traumatized. People are still living in fear to the extent that when there is rumors or forecasts of rain that is coming, we are told that people actually leave their homes and go and sleep in church because of trauma and fear. So we also be doing psychosocial support, trauma healing and counseling to some of the victims, some who have lost their loved ones. The situation is very dire. And churches, we have churches that are organizing activities around that.
Yes, and briefly, what criteria was used to select your organization into one of these committees?
There is absolutely no criteria. You go there and you present your profile to the coordinating team, which is headed by the district administrator, and based on your profile, you are then put into one of the committees. If you would come today and say, I'll be distributing sanitary material for women, you would definitely be put under that cluster that is responsible for doing that. The environment is open for everyone who wants to participate, but what is being encouraged is that everyone must sign up and be registered so that there is accountability.
Yes, please do stay on the line. We'll come back to you. Marvelous.
Hello, Tulukunzwa Panem Tereri. Hello.
Hello, Makadis is Marvel.
Tiriwadi Makadigo.
Tirinani Zebe.
Ehe, Taura, and you starting in a quamuri motus of Ngwazenu to Zotimnea, Mazri, Koku, Kwakarwa, and Dutum Pengo, a recyclone Idai.
Yes, Sarah would be made for listening to Ngwetiko. Dinova, Kwam Sambara, to Nezioa, Sumava, one of the areas that are only cyclone die. Yes, and so bigger family, young, yes, it is Kwam Sambara, but and ne mwana watete wangu I did that much money as well.
Sakavari kuti
mvura ichiuya but imba yake yakakukurwa yakaparadzwa nemvura iyoyi iye nevana vakakwanisa kuenda vachienda pakakwirira. So it is a really traumatizing issue, especially kumhuri yangu.
Tinava Alex Macheso vari panapa vanga vari kunzvimbo iyo yamino kana muri kupane chamungadawo kutaura navo.
Ya, inini ndinotenda zvikuru nebasi tiri kungotinzwa baba zvavari kubata ikoko. But muarea yedu takanyanya izvozvi inyaya yekuti matoileti ese akakukurwa kana kuti akanga dzichidonha. Zvekuti vanhu sandinotaura navo vari kuti vanenge vachienda kusango kunozvibatsira and vakwanisiye yekuti kunogona kuita outbreak yecholera. So vane desperate need yematoilet over and above vakawirwa nedzimba. So munharaunda yekwandinobva iyeyi chikumbiriso chavo zvakanyanya kuti dai nyaya yematoilet nevasina pekugara avo vakwanisawo kuwana pekuti at least zvinonga vabatsire kuti vawane parisefu.
Aiwa, tinotenda chaizvo, muve nezuva rakanaka. Star, that's one of the callers. She's actually calling from here in the United States, but she says she has her relatives out in Mutambara. But she's saying the biggest fear that they have is that there is going to be an outbreak of cholera, because she says most of the public toilets where the people used to use were actually swept away, and people are now using the bush. So her wish is that some of the aid is used to rebuild toilets.
Yes, I can almost imagine izambuzi sezithethwe ngamanzi ukuthi abantu bengasebenzisani. So kule ngcekeza lapho abantu sebesesabela ukuthi mhlawumbe kungaqhamuka umkhuhlane wesihudo. Sesibuya kuwe njalo umfundisi Sibanda, ungasitshela ke ngolimi lwesintu ukuthi kuyini okubonileyo eChimanimani, abantu lokhu behlulukelwe yini, sebeyitholile imizimba yabantu abashonayo?
Okokuqala, i-situation yeChimanimani kade sikhuluma thina labafundisi saxoxa savota sabona ikakhulu engangu lapho esifike khona. Yebo, kwezinye indawo komtambala njengokutsho komlaleli oqeda ukutshaya ucingo kudilika ama-toilet, kwezinye indawo kwadilika izindlu eChipinga abantu badilikele izindlu. Kodwa ekutshaye khona kakhulu engangu ndasendaweni okuthiwa kusekopa erusithu langale kunzima kakhulu, abantu bahlulukele ngoba amanzi lawa ngokutsho kwabo vathi bona asomanzi ezulu elinayo ayesuka phezulu awisa izindlu. Amanzi kukhanya kwaduka kule nto bathi kulomsindo wadubayo kumbe i-earthquake kumbe kuyini, amanzi akhuphuka phansi athwala amatshe amakhulu adiqiza adiliza izindlu. So abantu lakhathesi bahlulukele, abasadingi izihlobo zabo, abanye sebezitholile, abanye lokhe abanye phezu kokulahlekelwa izihlobo basele bedilikele izindlu, abalandawo zokuhlala, bahlala ezikolo, abanye bahlala ematendeni, abanye bahlala emachurchi. Kulezi ndawo esike sahambahamba khona ematsheni khonapho okwakulezindlu khona seza kule mnuku namaphunganyana abantu bebhizi belokhu begebha khonapho bathi bona badinga izihlobo zabo. Kubuhlungu kakhulu okusechimanimani ngale ekupha vele isigaba sonke nje i-settlement yonke i-community yonke yahamba lamanzi. Lapha ekupha indawo esekupha ikuphakathi kwesihlenge okuhlangana khona imifula emithathu urusithu lohonde sengikhohlwe ibizo lomunye wesithathu. Indawo yakhona nje yahleya vele yahamba yonke akunalutholiseleyo. So i-situation esengapha inzima. Kanti ngivumelana layo lomlaleli ocingweni ukuthi kusenzile imizamo eminingi kakhulu senje sibona. Siyabonga inhlanganiso zonke labantu bonke abaphakamileyo ukuzoncedisa. Sibona wonke umuntu khona lapha inhlanganiso eze-UN lama-local, wonke umuntu uzama ukuncedisa. Abanye bakhona abantu kade besilabo bebhizi bezama ukuncedisa ukuthi kufakwe izambuzi ukuze ngenqabele imikhuhlane njengabo-cholera. Abanye labanye bebamba lapha abangazama kho abangancedisa khona oyinto etshengisa into enhle kakhulu etshengisa ukuthi njengamazimbabwe sonke siyanelisa ukuthi ke sibambane sincedisane ngoba ingozi ehlele abantu bethi imanimani thibhinge ingozi enzima kakhulu engakade engangazisisekiyo futhi phela njengabafundisi sesavumelane ukuthi le ayizisiseki kahle kahle ngifukunceda abalaleli amanzi agelezayo izindlu zakhele endaweni ephezulu engango kodwa amanzi adubuka phezu kwentaba ageleze siza phansi so bekungena ndlela yokuthi ubaleke kwesithembu zaqansa intaba uyecathela izulu ngoba amanzi avele asuka khona ngalo kumele ubalekele khona egelele size sifulene esehla lezindlu so yinto esishiya nje kuNkulunkulu esithele sisimanga esaziwa nguNkulunkulu yedwa kodwa-ke besisakhuthaza ukuthi ama-geologist akakhangelisise ukuthi kahle kahle kwenzakalani underground kule indaba yeChimane indaweni yabochimanimane Thibhinge kungabe kukhona okwenzakalayo ngaphansi komhlabathi njengalokho esike sakubona kukhulunywa ukuthi kumazane engxenye ye-Afrika izachezeka kasi kwazi ukuthi kwenzakalani
ye okokugcina ungasitshela ukuthi njengoba the lina I saw ma-committee kuphela lawane lifakwe evaluation and monitoring lifakwe njalo ukuthi lixoxise abantu liba abahluphekileyo engqondweni yikuyini elizakwenza ngunika umzuzo owodwa
esekulungisile kuqala yokuthi abafundisi labo abakhona apha labo futhi ba-traumatize sesicoxe abafundisi abema-churches imanikaland ukuthi babuye lapha bazoxhasa abafundisi laba baku-ground ngoba laba bafundisi basebenze nzima bengcwaba abantu ngathuthu besenzani begcina abantu befele ezinkonzweni zabo labo vele badinga ukusizwa labo njengoba labo ngabantu so sesithe kokuqala sikuqoqwa ukuthi kube nomthandazo okuzila lokulila i-commemoration yalaba abantu abachathileyo lalaba abashonileyo ngemva kwalokho sesizaba lama-psychosocial support ama-clinics awe-trauma healing ukuze abakha ama-counselors labafundisi bancedise abantu ukuthi bafike lokho kuthiwa yokuba le-closure kulokhokokunye bakwamukele njengoba kunjalo
Hey, hayi sibongile sesizanika umnumzana Macheso ithuba he was just outlining how the churches would work there and the yes. services they will carry out.
Very, very interesting there. Thank you very much. Vamacheso, muchipinda henyu mukupedzisira ndozoti ndofunga izvino zvimaneta makuda kunorara asi vamwe vazhinji vangangoti mbotitsenhureiwo mbijana kamwe karwiyo kekungoti vanhu vachitipedzise hedu program yedu vachidziva kuti shuwa ndibaba Shiro varikuimba vari apa. Hallo.
Vari kutaura.
Ehe.
Kutenda uyele kuti vachiziva pandimire kuti Red Cross isangano rakamirira richive nechekuita nezvematongerwo enyika richive nechekuita nezvemapato enyika zviitika isusu tinoshanda seRed Cross takamira takadaro kushandidzana nehurumende yenyika yatiri riita samo nyika dzinosvika dziri188 countries worldwide kwairi ikoko inotoshandidzanawo nehurumende yemunyika mairi isusu pamamiriro yedu hatidei nechekuita neraundi zvepolitics hatipanike tiri ikoko seRed Cross isusu panenge tiri kurwira kuzenge tichibatsira vaingi vane matambudziko pangava pahondo patinenge tiri tine flag yedu isusu Red Cross tinenge tichigoti tichibatsira nekurapa vanenge vakuvara nyange paita hondo patinenge tiine flag yedu hatii apa tiri zvonge pachidi pachikwadziwa vanhu vaka ungoda kuti ndingoti isusu nebasa redu ndikupa kutenda zvikuru saRed Cross nebatsi vatikupuwa
aiwa nguva yedu ndiyo yadyanana taida kuti mutiimbire babasharo asi nguva dzedu dzadyanana apo tanga tiri kunzwa kubva kune muimbi Alec Macheso akabatana iyo netsangano reRed Cross Star
Yes, and thank you, Reverend Angleton Sibanda, with so much information, very information laden, for updating us on what is happening in Chimanimani. Oliver Lelisayo, Ngusithandekile.
And I'm Marvelous Klanganyahuye. Good night. Let's meet again.